mitemo yenyika unoti tinenge tichifanira kuengagewa tokonsultwawo asi tikatarisa bhajeti iri kubvira richinyorwa kusvika riturwe hatina kumbobvira takonsultwa sevashandi vehurumende tozoona zvakare kuti isusu tiri kunzizve tichabvisirwa nemari pabhonasi pedu zvinova zvinhu zvashungurudza vashandi nokuti titarisa bhonasi iri hatingotarisa bhonasi inisolation tiri kutarisawo zvimamirira akaita zvinhu munyika maererano nemaprizes mukatarisa muchaona kuti mari iri kutambira macivil servants imari shoma zvikuru haichaenderani nemaprizes ari mumashops haichaenderani nemaservices and goods tinova chichemo chatakaenda nacho kuhurumende tichiti tigadzirisireiwo vakati aiwa achimbomirirai bhajeti ritange raturwa saka takamirira bhajeti tanichitoti pamwe bhajeti richaya nemamasolutions kumaproblems atinawo but tatoona kuti tatobva tatonyanyisa kuchekereswa isusu sevashandi saka paita kunyunyuta kwakanyanyisa kuwanda kubva kumacivil servants
saka nekunyunyuta kwamuri kuita uku matanho apa amuri kutora
tisati tatora matanho isusu tiri vatungamiriri vanomirira zvinobva kuvashandi tiri kusangana mangwana ende tine position yatakabuda nayo iyo yenhasi yatanyorera kuna minista tichivaudza zvinyunyuto zvedu pamusoro pebhonasi zvinosanganisira kusakonsautwa zvinosanganisira civil service rationalization yatinongonzwa kuti da kubvisa vashandi zvisingabude pachena kuti zvichafamba sei zvotaza ivhini juti yavachazenge vachichaja inforex tichiti zvino kana makuchaja juti inforex zvinenge zvakureva here kuti kana civil servants havachakwanisa kutenga mota asi mangwana tiri kusangana kuti titaurirane pamusoro pebhonasi nokuti nyaya iyoyo yebhonasi iri kutirwadza kuti tanga tichitarisa kuti bhonasi redu rinobhadharwa rakasangana nesalari nemaallowances asi hatina kunge tazopiwa nguva yekuti tinyunyutewo titaure zvatinofungawo tinoapreciata hedu kuti vakurumidza kubhadhara asi tikuona kuti hatina kubatwa zvakanaka sevashandi vehurumende saka mangwana tiri kusangana vashandi vese hurumende atingi tichaita press conference